manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingaye lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza Washington DC
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikunguru 20, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti Ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inonzi yaudza kanzuri yaHarare kuti ndiyo ichabhadhara mari yekunorasirwa marara kuPomona. Vaimbova vashandi vekambani yeGasmine kumashava vogara panze mushure mekudzingwa mudzimba dzavo idzo dzakatengeserwa chikoro cheGrade Zimbabwe University. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa mangwana kuvhura zviri pamutemo musangano weMine Entra kuBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti hurumende yatenda kuti ndiyo ichabhadhara mari inodarika mamiriyoni mazana mana negumi nemanomwe kana kuti 470 million United States dollars kukambani yeGeogenics BV yekuNetherlands inomirirwa munyika neGeopomona Waste Management Private Limited. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo nemutedzeri wavo amai Marian Chombo sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Asi tabata vamafume.
Tasangana nemakurukota ehurumende anosanganisa Minister of Local Government, Deputy Secretary muofisi yehurumende anoona nezveinfrastructure yapresident, Permanent Secretary weLocal Government. Apo tavaudza isusu kuti hatina kana kobiri rekubhadhara ratoda kuindisa kuPomona. Uyezve hatidi kuti pave nekobiri rinotorwa kuma funds edevolution atanga tichifanirwa kuwana kubva kuhurumende. Uyezve isusu tiri kuda dump site yedu back. Tiri kuda nzvimbo yedu idzoswe.
Ko sei sekanzuru mave kuti muri kuda kuti Pomona idzoserwe kwamuri ipo pakanyoriranwa chibvumirano chikonzero chei?
Nokuti hatisi kupirirana necontract yatakapinda nayo. Uyezve tataura kuti isusu tichange tichida dump site yedu kuti idzoke, nokuti contract haidiwi nevagari vemuHarare, haidiwi nemaresident.
Mavapa umbowo here vamafume wekuti vagari havasi kuda chibvumirano ichi, nekuti takamboona vamwe vachiendana na ZBC nemamapepa nawo ehurumende vachitiwo vari kuwirirana nazvo. Imi makaitawo sei kuti munzwe kubva kuvagari?
Tavaudza kuti tatenderera muguta reHarare, tatenderera tikavhunza upi neupi zvake mugari wemuHarare. Vazhinji nehuwandu hwavo vataiwa havadi kuti kobiri remari yavo ishandiswe kubhadhara mari idzi dzinoenda kuPomona dump site. Vehurumende vabva vati ivo vachabhadhara mari iyi kubva kuhomwe dzavo, iyo homwe yacho yatisingazivi, but homwe yavanotora mari haikanganisi mari dzedu dzedevolution.
Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vari parunare muHarare. Vaimbova vashandi vekambani yeGasmine kumashava vave kugara panze mushure mekudzingwa mudzimba dzavo idzo dzakatengwa nechikoro cheGrade Zimbabwe University. Muridzi wekambani iyi aiva muzvinabhizimisi vamutumwa Mawere vasati vaitorerwa nehurumende. Godfrey Mutimba anotipanya inotevera.
Vachitaura nestudio 7, vamwe vagari vemhuri dzinosvika makumi mashanu dzakadzingwa vanoti havana kwekuenda sezvo upenyu hwese aigara mudzimba dzekambani iyi uye havana kubhadhara mari dzekugumurwa pabasa. Mumwe ati anoda kuzikamwa nerekuti amai Shama Makaya vati vari kutambura nekuendesa vana nevazukuru vavo kuchikoro avo vari kurarawo pamhene.
Takabudiswa Great Zimbabwe izvo tiri kugara panze nechando chine vana. Chinhu chinotibhadza ndechekuti Great Zimbabwe haisiyo kambani yatakashandira, takashandira SMS Holding. Nyaya iripo ndeyekuti Great Zimbabwe yakuya ichitibudisa mudzimba. Chinogwadza ndechekuti munhu anobudiswa mumbaomu akashanda kwemakore achishandira mahara pasina kana sendi. Mai nikatigarai mudzimba idzi kusvikira tawana zvatinokwanisa kuti tivekwanisa kukupai mari here kana kuti todini, asi zvakutibhadza takabudiswa neGreat Zimbabwe.
Amai Elisa Dhuwe vakadzingwawo vanoti vanotyira kuti vana vavo vacharwara nechando sezvo vari kugara pedyo nemugwagwa.
Kwekuinda handina iye zvino, saka takanzi tigarei mudzimba kusvika tapuwa mari dzedu. Saka Great Zimbabwe zvayatidzinga, izvozvi ndiri kugara panze ndine vasikuru, ndine mwana mumwe chete nevasikuru vaviri. Ndiri chirikadzi, murume wangu akashayika, aishanda muno, ini ndini ndakazosara ndichishanda. Tava nemakore tiri muno, tinotori nematsamba atakapiwa akadhindwa kuti garai mudzimba makamirira mari dzenyu.
Asi mutauriri wechikoro cheGreat Zimbabwe University vaAnderson Chipatiso vanoti vagari ava vakapuwa nguva yakareba kuti vatame asi vairamba.
Nyaya iripo ndeyekuti dzimba idzi dzimba dzeyunivhesiti dzayakatenga kubva kumaine mugore ra2012. Saka kubvira gore iroro kusvika parezvino yunivhesiti yanga iri kuedza kutaura mune zvakanaka nevanhu vari mudzimba yekuti dai machibuda kuitira kuti vana vechikoro veyunivhesiti nevashandi veyunivhesiti vakwanisewo kushandisa dzimba idzi, uye kukura kweyunivhesiti kunodhipendawo nokuwanikwa kwedzimba idzi.
Tsanzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvekucherwa kwezviwanikwa vaWinston Chitando vanga vasingabatiki. Asi vaChitando vakambovimbisa vatori venhau kuti vagari ava vafane kudzingwa vasati vawanirwa pekugara nehurumende. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Kanzuru yeHarare nezuro yakaudza dare reparamende kuti kushaya mari kuri kupa kuti ikundikane kuwanisa vagari kodzero yeutano, zvokonzera uori kubva kuvakoti vashoma varipo, zvichipawo kuti mamwe madzimai asunungukire panze pekirinika akamirira kubatsirwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakataurwa nemukuru mubazi rinoona nezveutano mukanzuru, Dr. Prosper Chonzi, nezuro kuparamende, vachipindura zvichemo zvakaendeswa kuparamende nesangano rinomirira vagari recombined Harare Residence Association, CRA. Dr. Chonzi vakati kanzuru yavo inoda kubatsira munhu wese anoenda kuzvipatara nemakiriniki avo, asi havana zvikwanisiro.
Challenge yedu ndeyesa, hatina vanhu vari trained vanokwanisa kuti vaite basa iroi. You cannot get a registered generalist to be booking a patient, an antenatal, delivering the patient and following them up, asking the requisite training. So the ones that are trained on that atina, as we speak, we don't have it. The few that are there, they are doing good energy, right into my polyclinic school. But you have to work to a whole food, the center of the diaspora, you have to work to a whole food, the center of my private, within the country, within the region, and outside.
CRA yakaisa chichemo kuparamende kuti madzimai ari kubatsirwa panze pamakirinika, uye kuti mumwe makirinika anenge akavharwa, uye dzimwe nguva vanobhadhariswa chioko muhomwe nevashandi vekanzuro. Dr. Chonzi vakati makirinika ange akavharwa nekuti kanzuro haina mari nevakoti vane unyanzvi hwekubatsira madzimai akazvitakura.
Problem naizvezvo ndezvekuti vanobva kutisharambitashaya service, but the nurse vacho ari kuita i1. I think I need to, they can only see so many patients. They cannot then say, I see 70 patients. There are chances of making mistakes, aka wonder. There are chances of missing certain things, aka wonder. That's why you find with your time is not, myself is not at a school for one. Because atina vanhu.
Dr. Chonzi vakatiwo nekuda kwekushaya mari, kanzuru haisi kukwanisa kupinza basa vamwe vakoti, vachiti Kunyange vakakwanisa kuvapinza vanosiya basa nekukasika vachienda kunze kwenyika kana kuzvipatara zvakazvimirira uko vanoti vanopiwa mihoro iri nani. Vakati kunyange hazvo vakapiwa mvumo nekanzuru yekuti vapinze basa vakoti mazana maviri nemakumi manomwe nevapfumbamwe 279 vakakwanisa kupinza basa vakoti makumi matatu nevatanhatu chete sezvo vakoti vasade kushandira kanzuru. Asi dzimwe nhengo dzeparamende dzakaita sava Joseph Chinotimba veZanu PF dzakati zviri kuitika hazvina kunaka kuti madzimai anozvarira kunze kwemakirinika.
People are very clear, zviri kutaurwa zviri very clear kuti vanhu vari kuberekera panzvimbo dzavanonga vakazara netsvimbo dzimwe dzinenge dzavanenge vachiri kuti kana tabharirwa mapoliclinic marimo ndo munoberekera vanhu, vanhu vakuenda kundosununguka. They need him, mabhazi kuenda kuHarare.
Mumwe mugari wemuHarare amai Prudence Hanyani vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti mudzimai wese anenge aenda kukirinika abatsirwe zvisinei nematambudziko akatarisana nekanzuru.
Kana munhu abhadhara ngaawane sevhisi yake inoita seii inomukwanira inoenderana nemari yaabhadhara, kwete kuti ndasvika pakiriniki ndoudzwa kuti amchange bag nemari isindavari kupaiwa yekuti hatina mawidhing wise, hatina zvokushandisa zvakakwana. Ivo sekanzuru ngavasose zvinhu zvakakwana nekuti tiri kubhadhara. If it was free kuclinic ka then would understand kuti service ngaitiwa mahara.
Mukuranwa nezvekufambiswa kwezvirongwa mukirava Ruben Akili vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo kanzuro yakatarisana nedambudziko rekushaya mari inofanira kuisa utano hwevagari pamberi.
Sanei tinoita sekuti kanzuro yekuta reHarare inge inoprioritiza kana kuti kuisa nyaya dzekubarwa uyezve nyaya dzezveutano pamberi nekushandisa zvakanaka mari. Ndofunga nyaya yemari yekutrade fair mese takainzwa kuti mari iyoyo yange iri mari yakawanda zvikuru zvekuti hatitarisiri kuti mari inodyiwa nemazuva mashanu chete, asi mari iyoyo mukatarisa kuti yaikwanisa kungobhadhara vashandi vezveutano ivavavo.
Kanzuru yeHarare ine zvipatara nemakiriniki makumi mana nezviviri uye inofanira kunge ine vakoti churu nezana nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 1152, asi pari zvino ine zvikamu mashanu kubva muzana kana kuti 50% zvevakoti ava chete. Vakafanira kubata chinzvimbo chamabharani mukuru wekanzuru vapakamile mwoyo vakati kanzuru ine dambudziko remari vachiti pari zvino iri kuwana zvikamu makumi mana kubva muzana zvemari yainofanira kuwana pamwedzi wega wega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mukuru werimwe sangano rekuchengetedzwa kwemhuka nemasango reWildlife Conservation Action, Dr. Mo Angels Mbiza, ndemumwe wevechidiki gumi nevatatu kubva kuZimbabwe vakabatana nevamwe mazana maviri kubva kunyika dzemuAfrica kuuya kuzoita zvidzidzo zvepamusorosoro pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI. Chirongwa ichi chinokokerwa nehurumende yeAmerica. Dr. Mbiza nevamwe vavo vakapinda muchirongwa ichi muna 2021 asi vakatadza kuuya kuAmerica nekuda kwedenda reCOVID-19. Vakazowaniswa mukana uyu gore rino. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata Dr. Mbiza.
Sarangu dzinonzi Mo Angels Mbiza.
Munoita nezveimi kuZimbabwe? Tingada kuziva ipapo.
Kuzimbabwe ndinoita nezvekuchengetedzwa kwemhuka neorganization yangu yandakatanga inonzi Wildlife Conservation Action. Tinoshanda chimuZimbabwe tichiita zvekuchengetedzwa kwemhuka uye kuona kuti vanhu vangagarisana sei zvakanaka nemhuka munzvimbo dzavari, kunyanya vanhu vari kugara padhuze nemanational parks, kuti tingadzikisa dambudziko rekura vanosangana naro nokugara nemhuka sei, ndo zvatinonyanyoshanda nazvo.
Chirongwa cheYALI ichi makachinzwirawo kupi?
Chirongwa cheYALI ndakachinzwawo neshamwari dzangu vakambopindawo muchirongwa ichi ndo vakandiudza nezvacho. Ndabva ndatoti regai ndimbozamawo kuti ndione kuti ndingapindawo here muchirongwa ichi.
Zvamakapindira chamunoti ndo chinangwa changu chikuru ndezvipi?
Ini ndakapindira kuti ndikwanisewo kusanganawo nevamwe vanhu muno muAfrica vanotungamirirawo zvinhu zvakasiyana siyana. Vamwe vanhu vari muagriculture, mukurima, vamwe vari muzvetechnology Taka ndaiti ndika pinda mchirongwa iti ndo kwansa wakubatana nao tichaga onzira zokuti tinga shanda sei pamwe chete kuti kontinenti yedu yeAfrica ibudirire. Ndo chakanyanyo ndipa kuti ndide kupinda mchirongwa iti kuti ndikwanse kusanganawo nezvizvarwa zvenyika dzimwe dzakasiyana siyana dziri muno muAfrica tishande pamwe chete kudivirisa kontinenti yedu yeAfrica.
Tiri kunzwawo kuti muchange muchienda kuzvikoro zvakasiyana siyana muri kuno kuAmerica. Imi muri kuenda kupi?
Ini ndikuenda kuUniversity of Texas at Austin. Inowanikwa kuguta reTexas.
Munoita zvekusarudza kwamunoda kuenda here kana kuti munongoudzwa kunzi iwe kwakati iwe kwakati?
Atakangoudzwa kuti iwe uri kuenda kwakati uri kuenda kwakati. Saka kuUniversity of Texas at Austin tukenda tiri 25 pazvizvarwa zvemuZimbabwe tinenge tiri 45.
Senda bvunza kudaro ndaona kuti imi munofarira zvemhuka mhuka izvi kuTexas uko dzizere nemombe nemombe ndokumusha kwadzo.
Ndiri kutotarisira kuti pamwe ndichatonoonawo mapisa kuTexas ukoko nemombewo ndichionawo kuti vari kugarisana seiwo nezvinhu zvakadaro.
Nyanzvi munyaya dzezvekuchengetedzwa kwemhuka nemasango vari mukuru wesangano reWildlife Conservation Action Dr. Mo Angels Mbiza vachitaura vari muno muWashington DC na Ivan Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa mangwana kuvhura zviri pamutemo kuBulawayo musika wekutengeserana weMining Engineering and Transport kana kuti Mine Entram. Musangano uyu watanga nhasi uye uchapetwa nemusi wechishanu. Panonzi pane makambani zana nemakumi matanhatu kana kuti 160 ari kuratidzira abva kunze kwenyika. Izvi zviri kuitirwa pamusika weZITF. Zimbabwe inoti iri kuda kuti panosvika gore ra2023 inge yowana mari inosvika mabhiriyoni gumi nemaviri kana kuti $12 billion munyaya dzezvicherwa. Asi vamwe vanoti nenyaya dzeuori izvi zvinongova zviroto. Panguva iyo upfumi hwenyika huri kuramba uchienda kumawere, sadyaro vesangano rechiedza Community Welfare Trust amai Gladys Mukaratirwa vanoti vakavhura factory yekusona masanitary pads ejira anoshandiswa nemadzimai pakutevera munharaunda yemutasa kuManicaland province uye kunoshandwa nemadzimai emunharaunda iyi. Izvi vanoti vari kuzviita kuedza kupedza dambudziko ranga riri kutadzisa vanasikana vazhinji kuenda kuchikoro panguva iyo vanenge vachitevera. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7 naamai Mukaratirwa.
Chirongwa chedu ndechekugadzira masanitary pads anonzi machiedza reusable sanitary pads. Akaitwa certified ne Standards Association of Zimbabwe. Tunoreva kuti akaongororwa, akaoneka, akanaka, aine utano kuti ashandiswe pabasa iroro.
Muri kuwanikwa muchitengesa here zvikwanisiro izvi?
Tiri kushanda tichitengesa munharaunda yeMamutasa vazvikoro zvakasiyana siyana nekutengesera muZimbabwe. Zvikoro zvakatitenderedza zvizhinji zveMamutasa zvinoshandisa masanitary pads aya. Kazhinji kacho tinotsvaga vanokwanisa kutenga kwatiri kuzodistributa maschools umu. Asiwo kutenderera Zimbabwe yese, mamwewo maorganizations akazvimiririra non-governmental organizations nemamwe makambani vanototengawo kubva kwatiri vachidistributa maschools. Kwozoitawo dungamunhu maindividuals anouya achitengawo pafactory pedu. Tinobata Zimbabwe yese.
Muri kuatengesa mari yakaita sei uyezve vanhu vari kukwanisa here kutenga nekuoma kwaita zvinhu munyika pari zvino?
Tinotengesa chibirimwe rinenge richiita 80 cents US dollars. Vanhu vanokwanisa kutenga uyezve rinotengeka nekuti kana package inenge iine mapads 4 inenge ichiita 3 dollars something. Asi mapads aya anokwanisa kumashandisa gore ne 6 months achimashandisa achigeza achiyanika pazuva achiita zvakanaka. Pasina kutisa utachiwana kana chirwere asi kuti anenge akanaka. Ongororo yakaitwa pamapidzi aya anokwaniswa kushandiswa utachiwana uchiurayiwa nezuwa kana rananikwa pazuwa.
Ndiani vari kushanda mumafektori ekusona aya?
Vari kushanda madzimai emunharaunda imomo akatrenwa ane hunyanzvi pakushandisa mameshinzi acho pakutosona kwacho. Saka madzimai echidiki ari munharaunda ndovatinoshanda nawo. Uyezve paongororo dzatakaita dzekushandisa mapidzi aya tichimagisa tichimananika tichizoendesa kunovheneka pamishina inoona kuti pachine utachiwana here, taishanda nemadzimai iwaya.
Avongo arisa chigaro vesangano rechiedza Community Welfare Trust, amai Gladys Mukaratirwa, vachitaura naMavelas Mushanganya uye weStudio 7 vari kwaMutasa kumaNikaland. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Imwe nzvimbo munyika dzekumavirira kusanganisira Britain neFrance dzinonzi dziri kupisa zvakanyanya, vanhu vachinzi vari kuenda pazvitubu zvemvura kuti vapedze nyota. Izvi zvinonzi zvave kukonzerawo kupararira kwemoto mumaguta akaita seAthens kuGreece uye Zamora kuSpain. Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dzinoti izvi zviri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Mudzimai wemutungamiri wenyika yeUkraine, amai Olena Zelenska, vari kutarisirwa nhasi kutaura pamberi pedare reCongress muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti mudzimai wavo anenge achitaura akamirira madzimai nevanasikana vemunyika yavo iyo iri kurwiswa neRussia. Vamwe vabereki vanobva kuZimbabwe asi vakaberekera vana vavo muno muAmerica, kana kuti vane vana vakaberekerwa kuZimbabwe asi vari kurarama muno muAmerica, vari kusangana mukupera kwesvondo kuGreen Castle mudunhu rePennsylvania vachidzidzisa vana vavo makuriro nemagariro evanhu vekuZimbabwe pasi pegungano reziva kwavakabva. Zvimwe zvinonzi zvichange zvichidzidziswa vana zvinosanganisira mutauro, tsika, magariro, mitambo nezvimwe. Mumwe wemadzimai anotungamira chirongwa ichi, amai Sibongile Chinoda Kufa, vaita hurukuro naJonga Kandemiri weStudio 7 nezvenyaya iyi.
Urongwa hwegore rino tinosangana musi wechishanu, July 22, ndipo patichatanga programu yedu manheru. Tinovesa moto, tinogocha chibage, nyama, vana vachigocha smalls, tichitaura ngano, tichitamba magame pamoto. Programu yakazara inouya musi wemugovera patinenge tine vana. Vana vachaita maprogramu akasiyana siyana, vana vachitiratidzira zvekuZimbabwe zvavanoziva, kutamba matraditional dance, vanoridza mbira, vanojaivha marekodzi. Programu yedu inenge yakazara musi wemugovera. Tozoita musi weSunday watinongomuka tichirongedzera kuparadzana, asi vana vachawana nguva yekutamba. Tinoita maarts, macrafts, zvinhu zvinongotirangaridza Zimbabwe musi wemugovera.
Chii chakaita kuti mubude nairo zita rekuti dziwa kwaakabva, uye urongwa ihwohwu hwekuunganidza vana muchitaura nawo pamusoro petsika nemagariro nemitauro?
Zita rekuti dziwa kwaakabva rinongozvitaura rega. Takangorisarudza nekuti tinongoda kuramba tichingozvirangaridza kuti takabva kupi. Tinozviziva kuti yatingati pachirungwa identity yakakosha, kwete kwatiri isusu chete takabva kuZimbabwe, takura takuziva. asi charo kuvana vedu tichitarisa vanhu vakakurira muno muAmerica chero atingati ma black Americans vanototsvaga iko zvino vakutoita zvana ancestry.com vakutotsvaga kuti takabva kupi isusu tine chipo ichocho chatinogona kupa vana vedu kuti vasazokanganwa kwatakabva
ko vabereki vane vana vari muno muAmerica vari kutambirawo sei urongwa hwenyu ihwohwo
Urongwa hwedzi vako vakabva huri kutambirwa zvakanyanyisa nevabereki vemuno vari kukudza vana vavo muno muAmerica vachibva kuZimbabwe. Tine mhuri dzakawanda dziri kubva kumativi mana enyika. Iko zvino patinoungana munhu wese anokokwa. Chero ari kuSouth Africa anonzwa kuti anoda kuuya kudziva kwakabva anogona kuuya.
Mune vamwe here vana nyanduri nenyanzvi dzemitauro netsika nemagariro vamunokoka vachiuya vachi tanda dzavana panguva iyo yamune makaungana iyi
Tinofarira zvakanyanyisa kushanda nevamwe vanobva kuZimbabwe vane zvavanoita munyika yeAmerica. Gore rino tina vamasiya vanoridza mbira, vanoridza ngoma, vanoridza marimba, vanodzidzisa music yekuZimbabwe. Vari kuuya kuzodzidzisa vana vedu music nekuratidzira vana vedu zvavanoita. Tinoshanda nevanobika vari kuuya kuzoratidzira vana vedu chikafu chatinodya kuZimbabwe, Siska Sandra. Tinokoka vanoziva history yekuZimbabwe vanodzidzisa history yekuAfrica vanouya vachidzidzisawo history yeZimbabwe tina anambuya vanouya kuzotaura ngano saka tinonyanyisa kufara zvakanyanyisa kana tichiwana vamwe vanobva kuZimbabwe vanoziva tsika dzedu nemagariro edu
vana vamunenge muchishanda navo vana vane makore akamira sei
Tinoshanda nevana kubva vane 2 years kusvika vana vane 18 years. Tine vana vakura vakanga vari muprogram gore rakapera. Tine vana vaviri vari kuuya kuzobatsira gore rino. Vanenge vachibatsirawo, vanenge vachishanda nesu kubatsira nevana. Kuitawo mamwe maprogram nekuti vakuziva zvatinoita kuprogram yedu.
Iyo komiti iri kutyaira urongwa ihwo hwedzi vako vakabva yakamirawo sei?
Urongwa hwedzi vako vakabva unotungamirirwa nemadzimai imana ane vana vakura vari muzi vako vakabva kubva zvayakatanga makore mashanu akapera.
Avo vanga vari mumwe mudzimai anotungamira chirongwa cheziva kwavakabva amai Sibongile chinoda kufa vari parunare kuMissouri muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 p.m. nasi tiri kutarisa kunetsana kunoita zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezviri munyika zvikuru padandemutande nezvenyaya dzematongerwo enyika. Vamwe vari kunze vanoti vari munyika havasi kuita zvakakwana kuona kuti munyika maita shanduko asi vari munyika vachiti vari kunze ava ngavadzoke vavhote sezvo muromo usingazariri nerwizi. Kana mchida upinda mchurongwa ichi, kana wo kutumira mashoko kustudio 7, shandisa ya WhatsApp namba zedu zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibate ina 7 p.m. pamasaisa ya noti 909 a.m. 4930-13860-15460 kHz pa shortwave mazuwa osem. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 a.m. 6175-7255 pa shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Hurumende inonzi yaudza kanzuru yeHarare kuti ndiyo ichabhadhara mari yekunorasirwa marara kupomona. Vaimbova vashandi vekambani yeGasmine nemhuri dzavo kumashava vogara panze mushure mekudzingwa mudzimba dzavo idzo dzakatengwa nechikoro cheGreat Zimbabwe University. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vari kutarisirwa mangwana kuvhura musangano weMine Entra kuBulawayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko isika